manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonodza nyika tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere vanhu vanofarira kunge vakabatana
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi.
Ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudrive. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive. Ndoo pandakaita chidokwa doko.
Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikashamadza vakawanda. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC munhau dzamuri kupakurirwa neni Blessing Zulu. Madzishe achatungamira urongwa wekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu kuMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 asangana mbulawayo nhasi achikwenenzvera gadziriro yavo yeurongwa wekunzwa pfungwa dzevanhu pamberi pekukumikidzwa kwebasa ravo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vachaparura urongwa uhu zviri pamutemo paState House yekuBulawayo. Nhasi mutungamiri wekanzuru yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Mchani Kumalo vaudza bepanhaure Herald kuti madzishe asangana kuti atambire gwaro revanhu gumi nevaviri vainge vachiita tsvakiridzo yezveurongwa hwekugadzirisa dambudziko iri kana kuti steering committee. VaMnangagwa vachazosumwa mangwana nezvange zvichiitwa mwedzi mishanu yapfuura nekomiti inosanganisira maseneta ose ekumatebeland north nesouth. Mukuziya nezveurongwa hwemangwana uhu, Tabata Gweta Guru rehurumende amai Virginia Mabhiza.
Ndoda kutsigira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumacommunity vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere vanhu vanofarira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu yenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo zvatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndiwo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.
Gweta Guru rehurumende kana kuti Attorney General amai Virginia Mabhiza vachitaura vari parunare kuBulawayo. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutauriri weZipra War Veterans Association vaBuster Magwizi kuti tinzwe divi ravo.
Initiative iyi yangu yakangonakawo asi dai yangu yasapotwaka nezvakawanda zvese kuti ifambe nokuti izvo madzishe acho anogona kuenda mucommunity agonoshaya vanhu vekunotaura navo. Isusu vamwe vacho vaivamo tichishayawo mukana wekuti tingasvitsawo sei zvatakaona nenguva yacho iyoyo. Saka zvinozoshatisa kuti zvese zvinongoramba zvichingotendeka panzvimbo imwe chete.
Saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonero enyu, panofanira kuitwa sei chaizvo?
Zvofanirwa kuitwa papapa. Paifanirwa kuvepo kubiza pachena kuti asinolezi kuti zvakaitika kuti pakaitika mhirizhonga inonzi genocide
Asika hurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa.
Kushandiswa kwemavara.
Sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi.
Zvakaitika apa kwaizinyiwa zvapu nezvipa nguva yacho ndozviri pachena. Nekuti ndivo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madhizidhendi saa kufamba zvichienda pamberi. Kwavakuitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo zvakangozviitwa against zapu nezipa saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvakawo runyararo rwavo rwacho rwese pasi chigare muzimbabwe kana vasimo ivavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvinhu zvichangofamba hamene pamberi pavo.
Mutauriri weZipra War Veterans Association vaBuster Magwizi vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gwaro rakaburitswa neCatholic Commission for Justice and Peace rinoti vanhu zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakapondwa kumaTheberland neMidlands munguva yegukura hundu iyi. Vamwe vanhu vaibatwa chibharo nekuitwa kafira mberi. Vamwe vanoti vaimanikidzwa kuita zvepabonde nehanzvadzi dzavo kana nana mai vavo. Mauto E5th Brigade ayo akadzidziswa zvechiuto kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu. Asi hurumende yakambotanga ichiti yaive nguva yehondo sezvo ichiti vezapu vainge vapandukira hurumende. Asi vaiva mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakazoti yaiva nguva yekupenga. Kunyangwe gurukota rezvemitemo vaZiyambiZiyambi vakamboda kuti nyaya yakagadziriswa kuburikidza nekubatana kweZanu neZapu muna 1987. Musangano weUnited Nations wakakurudzira kuti nyaya igadziriswe kupedza kusawirirana kwemarudzi munyika uye kutiwo vanhu vane hama dzakapondwa nekuitwa kafira mberi vange vachiripwa. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe arikukatyamadza vakawanda nekuita basa rekutyaira magonye achienda kunyika dzakasiyana siyana mudunhu reSadag. Nekuda kwekusagadzikana kwedzimwe nyika dzemudunhu, basa iri rinowanzoitwa nevanhurume. Asi mudzimai uyu anoti kunyange paine zvimhinga mpinyi zvaanosangana nazvo, izvi hazvisikumisa kuita basa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matambudziko aya anosanganisira kushungurudzwa nezvekuda kumanikidzwa kuita bonde uye kushaya pekurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzen Tabeth Machona, avo vane makore 42 ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaoffloading point kana kuti pamaloading point tinowana pasina matoilets evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona avo vanobva kusanyato kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha. Saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokuti sasvokoda ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti
kune vamwe vanhukadzi vasiri munyika medu nana Zambia ari kudrive ndoo pandakaita chidoko doko
vaenderera mberi vachiti
ndinonzwa kufara nebasa rangu ndinorifarira zvokuti ndakambenge chifungwa kuti pamwe ndicharesaina so early but aiwa ndinozwisisa kuti pabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichirukambirana aiwa ndirikufarira basa
munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti vezimbabwe aulichitra drivers union vakennedy masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika zana nemakumi maviri vanhu vanhengo dzavo asi vanoti vamwe vavo havana mabasa
vakawanda zvavakaita kudaro ndofunga parejista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuita kuma 120 si pa120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana siyana
vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka
isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzhtdu policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vawane mukana wakafanana pakutyaira tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisiki asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisiki kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvokuti basa iroro riitwe
mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai mune zveupfumi reaction women group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo
sewomens action group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe materein kudzimwe nzvimbo dzanga dzisinganyanyosvikwa nemadzimai sekudraivha matruck saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudraivha matruck and vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro
shuwiro yamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nekuda kwekutatarika kuri kuita kambani yezvitima inational railways of zimbabwe kana kuti nrz ndakamirira studio 7 mufranciston botswana ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yabomba nendege dzemando yemadrones imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reRostov muRussia mangwanani anhasi. Kubombwa kuri kuitwa neUkraine muRussia uku kwakanangana nekuedza kuti mauto eRussia asakurumidze kupinda munyika mavo achivarwisa. Russia yatiwo yadonedza mamwe madrones maviri mudunhu reKursk neBelgorod. Ukraine inotiwo vanhu vanomwe vafa mumatunhu akapambwa neRussia maviri anoti Donetsk neKherson. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye.
Ndimu kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Primrose Makotori vanova ivo mukuru wekambani yePrime Life Snacks iyo inoita zvekubika iri muHarare. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Makotori, mungatitsananguriro kuti semudzimai zvii zvakaita kuti mufunge zvekubika.
Ndanga tinga vhiki zvinhu zvanga zvakatiomei ndofunga muchiri kuyoka nguva yatakambodari kanyaya ya 2008-2009 munyika zvinhu zvava zvakanyatsooma chaizvo saka mari dzekumabasa dzazvisakwani saka kuda kuti ndibatsire baba kuti mafizi yevana vechikoro vana varambe vachienda kuchikoro ndikasako ini ndadii kunge zvozvo kubika izvo zvanga ndagara ndichingoita asi ndochichiita kuti ndochiita nechimwe chitero kuti ndikwanise kuwana mari yekuti vana vakarambe vachienda chikoro ndomatangira ndakangoita yayo tichingobitirawo vanhu vekuchechikondo kwandinoenda tichingobitirawo vavachidhani mashamwari munhu akangoti ane zvaari kuita kamutambo kake ndakutobika wanitotaya ndaakudobhadhira kwamari yaakudouya vana vakudoenda kuchikoro zvino zvakudoende.
Saka pamunoita zvekubika izvi munobika chii nechii?
Pandakatanga ndaingobika chikafu chatinoti mafinger food vana makamusa masosijiro mapai zvichingodaro zvichingodaro asi pakazouya covid handitimunoziva vanhu vachiti vavatitaende kumabasa vanhu vanga vava kungoshandira mudzimba saka vakakwakusisina zvekuti hanzi makonferensi kana masemina saka basa ranga rashoma kubva ndatanga kuita zvekubika makeke saka iko zvino ndinobika izvo masneksi yayo asi ndaakuita makeki zvakarezve makeki emitambo yakasiyana-siyana angava ari mabirthday angava iri mitsvato angange ari maroro zvese zvinoizvi.
Zviri nyore here semudzimai kubata basa iri remaoko kana kuti zvii zvamungakwanisi kunge muchiyambirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino?
Chandaziva ndechekuti chinhu chese kuti chibudirire zvakanaka unge vachishandira hapana chinhu chinombouya nyore usina kuisa simba rako usina kuisa mwoyo wako wese kuti zvibude zvakanaka handingati nyore asizvo handingati zvakaoma nokuti kana kunge washingirira kuita chimwe chinhu kunyachiita chinhu chaunoda aiwa zvinonyatsoendera.
Kune vamwe vakateerera vangadawo kuita izvozvo zvekubika munovatichi?
Kune madzimai akateerera angada kuita zvekubika kungava kubika masamusa kungava kubika makeke ndoti mudikano wadononoka watanga nyika yakakura saka vekutengesera vachiripo vakawanda chaizvo saka kana ukanzwa kuti zviro zvandokwanisa kuita aiwa chibva watotanga.
Munhu angaziva sei kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita unyanzvi nazvo semadzimai nyanya?
Semudzimai kana uchibika uri mumba ndiroda kutaura ndakanyanya kuerekera nyaya dzekubika iwo unotongozviona wega kuti ha izvi ndinenge ndinozvigona izvo asi iwozve zvinenge zvaakuda kakuwedzerera kamwe karuzivo pane pakuda kuwedzererwa kamwe karuzivo ndekutaura kutsvagawo vamwe vangakubatsira kuti inge pane chimwe chitamu inge pane chimwe chiyero chepamusoro kwakutsvagawo vanenge vachiita zvimakosi vanenge vachiita kana malesenzi kana kunenge kuchiitwa maseminazi ezvemakeki izvozvizvo unge waona kuti zvire zvinhu zvandinofarira but nini hangu maonera andinoita mukadzi wega wega anenge ari mumukicheni achibika haungazoshayiwawo kuti ungaita zvokubika makeki kana kuti ungaita zvokubika makeki kana kubika sezvechaizvo zvinotengesa zvinoizvi.
Vanenge vachida kuona zvamunoita kana kuwanikwa vachishanda nemi vanokubata ipapi?
Ini ndinowanikwa pavanoti masocial media aya ese ndinowanikwa pane vanoti Instagram ndakanzi prime life next ndinowanikwa pavane vanoti TikTok ndakati jetie prime life next ndinowanikwa pafacebook ndakanzi prime life next kana kuti queen of makotona ndinobatika kuti zvive panhare zvinoti dzekwin okuzimbabwe zvinoti +263 772 703 964 +263 772 703 964.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Primrose Makotore, mukuru wekambani yePrime Life Snacks. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vekuMount Darwin vaClement Nembire tichitarisa mabasa anobatwa nematare emadzimambo nemadzishe muchikamu chekutanga chehurukuro yedu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazwaiva Jonga Kandemiri, garoziva kuti semure muZimbabwe tinogara tiri pairunyararo, runyararo ndorunovaka nyika yedu. Kana mambo agadzwa atora mhiko yekutonga, anopuwa certificate yekutonga ichibva kuMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Ndokunobva certificate iyoyo yakuita kuti mambo atonge. Asi kana mambo achitonga anotonga akazembera pa customary law and local practices. Zvichireva kuti anotonga ari mutsika dzinoenderana nedunhu rake. Mudare ramambo nembire, ini ndine makurukota mana. Makurukota mana aya vose vanouya patinenge tichitonga nyaya dzinenge dzaitika mudunhu ramambo nembire. Munoitika nyaya dzakati wandei chaizvo.
Munotonga nyaya kwapera nguva yakadii mudunhu menyu?
Dare rangu rinoitwa kupera kwamasvondo mairi uri musi womugovera. Tunotanga dare nenguva dza9. Dzimwe nguva tinopedza dare zuva ratorereka kuma 4:30 to 5. Dzinogona nyaya dziri 10 kana 15, asi hapana pandati ndatonga nyaya dziri pasi pegumi, kureva kuti munoona kuti mambo vane mutoro wekurerutsa makakava anenge ari mumhuri.
Inyaya dzipi dzamunonyanyotonga?
Kazhinji nyaya dzinotongwa namambo dzinenge dziri nyaya dziri mudunhu mamambo, yatingati pachirungu jurisdiction, mudunhu ramambo raanotonga. Ndozviri pamurawo zvatobvumirwa nemurawo izvozvo kuti aiwa mambo haazogona kunge achienda kunotonga nyaya dzisiri dzemudunhu make, nokuti anenge akutonga asingazivi kuti tsika dziri kuitwa namambo mumwe dunhu dzinenge dzakamira sei.
Kazhinji tinoona vanhu vanotongwa kumatare emadzimambo vachiripiswa, vachibhadhariswa pfuma kana dzingava mombe, mbudzi, mari nezvimwe zvakadaro. Zvinobhadhariswa izvi zvinozoenda kupi mambo nembiri?
Madzimambo hatina chedu kana tichitonga nyaya. Tinotonga nyaya neinonzi restoration order, kureva kuti tiri kudzorera zvinhu kumuridza akwira nyaya. Kana wakwira nyaya uchitiwe wakatorerwa mudzimai wako kana kuti mudzimai wako akawanikwa achiita choupombwe nanhingi, muridzi womudzimai iyeye ndiye anokwira dare. Mhombo iyoyo yakwirirwa dare iyoyo yakudare. Kana dare rasepa nyaya, nyaya yabatwa kunzi chokwadi wakawanikidzwa kune mudzimai womunhu akwira dare, murume uyu ndiye anozoti ndoda mombe mbiri dzehumunza musha waukaita. Mambo votura mutongo wokuti mombe mbiri. Hapana yamambo apa kana imwe chete. Mombe idzi dzinoenda nemuridzi nyakumangara. Kana paitika makunakuna ndo panozonzi wapisa sango ramambo, waroora hanzvadzi muri veimba imwe chete, yeropa rimwe chete. Ndo panowanikwa mambo mombe yemakunakuna kana kuti mbudzi yemakunakuna kana kuti hwai yemakunakuna. Kazhinji ndoda kubva ndataura kuti vashomanana kana kuti hakuna zvachose madzimambo vanotara mitongo yavo munyaya dzemari. Isu tinobvumirwa kuti titare mitongo yedu takazembera kutsika. Zviri zviiko zvipfuyo, huku, nguruve, mbudzi nehwai ndo zvatoripisa izvozvo. Kana zvichizochinjwawo kuenda kuma monetary value apa handizoziva, asi hakuna mambo anowana chouviri kubva mudare. Zviri kune vanenge vakwirirana matare.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaClemens nembire vekumount Darwin mudunhu remashana zen central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri muhurukuro yedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino todzokera kuna Jonga achitudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuHaiti.
Mukuedza kumisa kusatevedzerwa kwemutemo nemhirizhonga yepamusoro-soro yezvikwata muHaiti uye sekukumbira kwakaitwa nehurumende yeHaiti, sangano reUnited Nations rakapa mvumo yekuti kutumirwe kwegore rimwe chete mapurisa anoona kuti mutemo watevedzerwa. Urongwa uhu ndehwekuti kutumirwe mapurisa zviuru zviviri nemazana mashanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana Kenya ichitungamira. Chikwata chekutanga chemapurisa mazana mana chakabva kuKenya chakasvika muPort au Prince mukupera kwaChikumi. Chinangwa chavo ndechekudzimura mhirizhonga nekubatsira hurumende yeHaiti kudzora masimba ayo munyika iyi. Pari nasi zvikamu makumi masere kubva muzana zvePort au Prince zviri mumaoko ezvikwata makumi maviri nezvitatu. Kubva muna kukadzi zvikwata izvi zvanga zvichirwisa zvivakwa zvehurumende. Nekuda kwemhirizhonga iyi, vanhu vangangosvika kumazana mashanu nemakumi masere ezviuru vakatiza misha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvekurwiswa kwezvinodhaka nekuchengetedzwa kwemutemo pasi rose kana kuti Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Todd Robinson vakati urongwa hwekuchengetedza runyararo hwenyika dzakasiyana-siyana huri kutungamirwa neKenya weMultinational Security Support ndiyo mhinduro yepasi rose pachikumbiro cherubatsiro chakabva kuvanhu vemuHaiti. VaRobinson vakati zviitiko zvinoshungurudza zvakonzerwa nemhirizhonga yezvikwata muHaiti zvinotyisidzira kugadzikana kwedunhu uye zvinoda mhinduro inobva pasi rose. Vakati basa reurongwa hweMultinational Security Support nderekutsigira mapurisa enyika yeHaiti mubasa ravo rekuedza kudzosa kuchengetedzeka neurongwa hwekutsa ruzhinji. Vakati hurumende yeAmerica iri kupa mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekubatsira neimwe inosvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora iri mumidziyo kubatsira urongwa uhu. VaRobinson vakati America yakatoendesa motokari dzakadzivirirwa kubva mukurwiswa kana kuti armored vehicles, madrone, zvipfeko zvekudzivirira njodzi nezvimwe zvakasiyana-siyana kumapurisa eHaiti National Police. Vakati rutsigiro rwedzimwe nyika rwabatsira mapurisa eHaiti kudzivirira utsinye hwezvikwata uye vanotarisira rumwe rutsigiro kubva kune dzimwe nyika rwekubatsira narwo urongwa uhu. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvinoitika mudunhu reWestern Hemisphere vaBrian Nichols vakati mumusangano uchangobva kuitika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell vakakurukura pamusoro pemabasa ari mberi achaitwa pasi peurongwa hwemapurisa achabva kune dzimwe nyika uye urongwa hwekuti paumbwe kanzuri inotungamira sarudzo inomirira mapoka ose uye inovimbika. VaNichols vakati izvi zvakakosha mukenda mberi mukupa vanhu vemuHaiti mukana wekusarudza zviri pamutemo vatungamiri vavo kekutanga mumakore akawanda. Vakati vaBlinken vakasimbisazve kuti America nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo vakagadzirira kutsigira vanhu vemuHaiti kwete kuburikidza nerutsigiro rwavo kuurongwa hwemapurisa akabva kune dzimwe nyika eMultinational Security Support nemapurisa enyika yeHaiti chete, asi zvimwe zvinosanganisira rubatsiro rwechikafu, upfumi neurongwa hwebudiriro kutsigira vanhu veHaiti. Vakati rutsigiro rwaAmerica kuvanhu vemuHaiti rucharamba rusingazungunuki vakati vachamira nenyika dzepasi rose mukutsigira chiitiko chakakosha munhoroondo ichi uye icharamba ichiita zvose zvainokwanisa mukutsigira. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League yatambwa nasi. Ngezi Platinum 1, Arenal 0. Yada 1, Wange 1. Simba Bora yarova Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Bulawayo Chiefs yarovawo Green Fuel 2-1. Pamutambo wekupedzisira, Herentals yakunda Bikita 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kunokumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumaTheberland neMidlands provinces. Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikatyamadza vanhu vakawanda nekutyaira magonyeti mudunhu reSadak. Kana mchida kuchitumira tsamba mbosha, zitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So we see